ya dambudziko rataita muZimbabwe idambudziko rehurumende yaita shavi rekupasa mitemo inodzvinyirira kodzero dzevanhu, inotora kodzero dzevanhu, inotidzosa mune nyaya dzakaenderwa nevanhu kuhundu. Vhiki yapfuura iyi vakambundikidza kuti vapase PVO Act muParliament. Iko zvino vauya nechimutemo ichi checriminal codification act.
Ndezvipi zvimwe zvamusiri kuwirirana nazvo zviri mubhiri iri vabiti?
Munhu akataura kunze zvinofungidzwa nehurumende kuti zvashora hurumende yatokukanganisa, asi munhu anotaura ka vanhu vanonyora pamatwitter inonzi freedom of expression. Munhu ane kodzero yekurumbidza nekuchengetedza nyika yake, asi munhu ane kodzero zvakare yekushora pakanganiswa nehurumende. Uyu mutemo uyu hauseparate between inonzi pachirungu objective criticism of a government nekukanganisa nyika. Hauna distinction between objective criticism protected by the constitution and what they deem to be an act of war.
Asi kavari kuti mitemo yakada kudai iriko kana kuno kuAmerica vachipa muenzaniso weLogan Act.
Logan Act yaunotaura yekuAmerica yaitaura nezve act of war. Ukanonegotiata nemhandu uri kunze kweAmerica wakanganiswa, but mutemo wekuma1800. So hazvikombeke nanhasi. So tinoshora kuda kushandisa zvimutemo zvisina musoro zvaishandiswa nanasmith kudzvinyirira kodzero yevanhu.
Zvii zvamunotarisira kuti zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende vabiti?
Zvinodikanwa chete muZimbabwe kuti muve nerunyararo, kuti muve nefree and fair election. Vanhu vosarudza mutungamiri waanoda. Zvinodiwa muZimbabwe kuti vanhu vawane mabasa. Zvinodiwa muZimbabwe kuti vanhu vadye vachiguta, vachirima, vanoenda kumafektori, kwete zvekuti haurareba uchitsvaga kuti vanhu ava ngovafikise sei. Vanhu vacho vachitambudzika, hakuna magetsi, vanhu vari kugeza mabhaketi, migwagwa, mapothole. Pane kuti ugadzirise izvozvo wava kuita basa rekudzvanirira vanhu zvainge tiona Smith. So mutemo uyu mutemo uri unconstitutional, mutemo uri fascist, and mutemo usingalasti nekuti hauna legitimacy.